kugadzikana kwange kurimo mubulawayo uku kwambovhiringika nguva dzave kuenda kuma 12 Masikati apo mapurisa zvindikita vamwe vechidiki vaviri vanoti Alfred Dzirutwe namutokozi Sinqube veboka rebulawayo Youth Arise avange vakatungamira chitsama chevechidiki vange vachida kuratidzira panze pecity hall. Vaviri ava vana kumbowana mukana wekutanga kuratidzira uku sezvo mamwe emapurisa ange akakomberedza pacity hall akurumidza kuvabata pavange vachedza kuburitsa zvinyorwa zvavange vachida kuratidzira vakabata. Vatine Mkwewa, vanove murongi wemabasa musangano reava male human rights lawyers, vaudza Studio 7 kuti vadzirutwe navanquve vasungwa pamwe nevamwe vanhu vatatu kusanganisira Crispin Dlovu uyo anove mutapi wenhau anotora mifananidzo achishanda akazvimirira ega. Vatiwo sangano ravo pamwe neRezimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari kushanda pamwe chete kuedza kuburitsa vasungwa ava uye kuti vadzirutwe navanquve vanoongororwa nana chiremba sezvo vange varohwa zvikuru pakusungwa kwavaitwa.
Pane vasungwa vanokwana 5. Pa 5 ipapo pane mumwe wechidzimai mumwe chete anenge ane stroke on the left side. Asaro aikoko ku the left side. Then two other activists varohwa musoro.
Vasati vasungwa vadzirutwe avo vanove mutauriri webuya vange vataurira Studio 7 kuti ivo nevamwe vavo vange vasingatevedzeri kurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba nhasi yange yaitwa nevesangano retajamuka sesijikile. Vadzirutwe avo vati vange vakazivisa mapurisa nezvekuda kuratidzira uku vati vechidiki vemubulawayo vari kushushikana nenyaya yekuvharwa kwemakambani muguta iri pamwe nekutambura kweveruzhinji munyika.
Isusu tine dambudziko rekuti moziva from the 90s vakaita zvekuvhara mafactory vakaita inonzi marginalization by the SANU-PF government led by Robert Mugabe. So isusu tasangana tikaona kuti sevadiki singashandi necorruption iri kuitika ine central government nokurohwa kunoita vanhu nemapurisa atinogarisana nawo vamwe vacho vanotorozha kudzimba dzedu. So tofanira kubuda tovaudza kuti zviri kuitika hatisi kufara nazvo.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti mabhizimisi akasiyana siyana kusanganisira mabhangi pamwe nezvitoro zvange zvakavhurwa munzvimbo dzakasiyana siyana muguta reulawayo vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati vange vasingakoshesi kurudziro yekugara kumba sezvo achirarama nekuzvishandira vega. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.